Mvura yatanga kunaya munzvimbo zhinji muHarare mangwanani uye masikati mvura iyi yange yatekeshera neguta rese zvekuti vange vakaronga kuenda kunzvimbo dzekutandarira vatadza kuita izvi. Mumwe wevanhu ava ndava Evans Katio, avo vange vakaronga kuenda nemhuri yavo kuAmerica kumusha Warren Park D uko kunoitwa zvekugocha kocha. VaRas Shanje vekuCorobra North vanoti zvinhu zvange zvisina kuvamirira zvakanaka uye vange vari kutsvaga mari yekuti vazotanga kufara nhasi manheru. Muri yekwa banda musha we Highfields yauze Studio 7 kuti yaenda zvayo kusvondo nhasi mangwanani kundocherechedza zuva rekuzvarwa kwaJesu asi haina mari yekuita mabiko. Amai Edna Banda ndiwo amai vemuri iyi.
Christmas ede yasitombobvadza zvachose tefano travel akaenda mumamusha saka hatina kupiwa mari yemabhonasi mumakambani saka tingori mumudzimba saka zvingori raiti kuti ungochinjawo nzvimbo kupera kwegore rinopisazororo saka chekuchinjisa nzvimbo hatina mari hatina tigere zvedu.
Asi mune dzimwewo nzvimbo vanhu vange vari kuenderera mberi nemafaro zvisinei kuti kwange kuchinaya here kana kuti kwete. VaNox Matina nemhuri yavo nehama neshamwari vange vari mushishi nemafaro vachiti vange vakaronga zuva ranhasi kwegore rose. Vamwewo ndivo vati zuva ranhasi raangofanira nemazuva ose uye vange vari kuita zvavanogara kuita mazuva ese. Asi ongoro yaitwa yaratidza kuti nzvimbo zhinji dzekutandarira dzange dzine vanhu vashoma sezvo vamwe vanhu vakaenda kumaruwa kana kune mamwe madhorobha kuzororekisimusi. Zvichakadai mukati meguta nhasi mange muine runyararo sezvo zvitoro zvizhinji zvange zvakavharwa magetsi amboenda mukati meguta uye atozodzoka masikati. Kune mimwe misha vanhu vatamba kisimusi vasina mvura. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.